Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anasi uri musi wechitatu chikumi 28 2023. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Mutongo wabva kudaro tinogamuchira. Zvakare ndivo patinotaura kuvanhu kuti aiwa, kana tichitaura kuti tinomirira vanhu zviri kukwira kodzero dzevanhu, haizi nyaya yekuti kungofungidzira. Tinenge tichitaura kuti pane kodzero dzevanhu dzashungurudzwa.
Dare repamusoro muSouth Africa rinopa mutongo wekuti hurumende yenyika iyi yakatyora mutemo pakuda kudzinga zvarwa zveZimbabwe zvine magwaro eZimbabwe Exemption Permits. Hurumende yoramba kurudziro yeAfrican Commission on Human Rights yekuti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vasaise runyoro rwavo pabhiri reCriminal Reform Bill riri kunzi nevamwe Patriotic Bill. Asi vamwe vemasangano akazvimirira woga vanoti mutemo uyu unopa kuti Zimbabwe iite seyakageza negoka munyama. Tine hurukuro nemutungamiri weFree Zimbabwe Congress vaJoseph Busha vari kukwikwidza musarudzo dzemutungamiri wenyika. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri tichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Dare reHigh Court muPretoria, South Africa, nhasi rapa mutongo unorambidza gurukota rezvemukati menyika iyi vaAaron Motsoaledi pamwe nebazi ravo kusunga kuburitsa munyika iyi kana kuchengetedza zvarwa zveZimbabwe zvine magwaro eZimbabwe Exemption Permit asisashande kusvika nyaya iyi yapera kutongwa kumatare. Mutongo uyu wapiwa panyaya yakakwidzwa kudare nemasangano anoti Helen Suzman Foundation remuSouth Africa rakamirira zvarwa zveZimbabwe zvine magwaro eZEP akaguma kushanda izvo zvakanga zvatarisana nekudzingwa munyika iyi. Mutongo uyu unotiwo nyaya iyi inofanirwa kunzwikwa mudare mukati memwedzi gumi nemiviri. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Jonga Kandemiri weStudio 7 abata mutungamiri wesangano rinomirira zvarwa zvekune dzimwe nyika zviri muSouth Africa reAfrican Diaspora Global Forum, Dr. Vusimusi Sibanda.
Mutongo wabva kudare tinogamuchira. Zvakare ndivo patinotaura kuvanhu kuti aiwa, kana tichitaura kuti tinomirira vanhu zviri kukwira kodzero dzevanhu, haizi nyaya yekuti kungofungidzira. Tinenge tichitaura kuti pane kodzero dzevanhu dzashungurudzwa. Saka izvi zvataurwa nedare rekuHouting North ndicho chokwadi chinoratidza kuti minista havana kumbofunga. Vakangotora zvavo zviri nyore kuti vangaita chero chii chavanoda, asi vakakanganwa kuti South Africa inyika inebumbiro rezvemitemo inonzi constitutional democracy, zvekuti kana munhu achinge atora decision rezvinogona kuendeka kukoti, yotariswa kuti yafamba nenzira dzakafanira here.
Tinoona kuti mutongo uyu uri kutaura kuti nyaya iyi inofanira kunge ichinzwikwa mukati memwedzi gumi nemiviri. Munoti ionei nyaya iyo?
Chaizvo chaizvo, pane mitongo miviri. Umwe ndewe Helen Suzman nokuti makesi acho anga akati wandei. Umwe ndewe Zimbabwe Immigration Federation. WeZimbabwe Immigration Federation nokuti yanga ichiri interim order, zvinoreva kuti chikumbiro chenguva shomanana. Ndiyo inoti zvinoreva kuti pamwedzi gumi nemiviri inotevera pagore vanofanirwa kunge iyo nyaya chaiyo chaiyo yavanoda vange vaiendesa kukoti. Asi mutongo wekuHelen Suzman nekomisa unoti iyo zvakare nyaya iyi inodzokerwa kuna minista kuti minista havana kuita chaizvo chaizvo vaifanirwa kuita. Saka ngaidzokere, vanotanga patsa process yese inoreva kuti vanofanirwa kutaura nevanhu vakashungurudzirwa kodzero dzavo nevamwewo zvavo nevane interest nenyaya yacho iyoyo. Saka mitemo yacho miviri yese inopa gore kuti pange paine chine chinoitika.
Tingaonawo here iyo hurumende yeSouth Africa kuburikidza nebazi iro remukati menyika vachipikisa mutongo uyu kumatare?
Chero vakaupikisa, pane mitongo miviri. Kuti vapikise miviri vaende kuSupreme Court of Appeal vangazviita zvavo, asi chatinoona ndechekuti chekutanga mutongo uyu unotoenda kuConstitutional Court nepekuti wakataura kuti in terms of legality section 1C yeConstitution obumbiriro remutemo zvavakaita hazvisa mutemo. Saka kana vakaiapila zvinongowedzera nguva chete, asi iyo decision yavakatora yatosvika pachinguva chekuti minista vagare pasi. Uyezve zvandinoda kutaura nezvekuti minista avakava pane nyaya iri kukoti dzatiri kutaura izvozvi ya-2017 yakaitwa nezvo human rights pavakatadza kuchinja mutemo weSection 34 1B and D yeImmigration Act.
Avo vanga vari mutungamiri wesangano rinomirira zvarwa zveZimbabwe nezvekune dzimwe nyika zviri muSouth Africa reAfrican Diaspora Global Forum, Dr. Vusimusi Sibanda, vachitaura vari parunare muSouth Africa naJonga Kandemiri weStudio 7. Mumwe mukuru anoona nezvekodzero dzevanhu kana kuti African Commission on Human and People's Rights Special Rapporteur on Freedom of Expression and Access to Information, Muzvare Ovina Gerisha Topsisono, vakanyora tsamba kumutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vachivakurudzira kuti vasaise runyoro rwavo pabhiri rekuvandudza mutemo weCriminal Law Codification and Reform Amendment Bill. Bhiri iri rinodaidzwa nemadunurirwa kuti Patriotic Bill. Rine chirango cherufu nekutongerwa kugara mujeri kune vanenge vabatwa nemhosva yekukurudzira kuti nyika itemerwe zvirango. Asi Muzvare Topsisono, mutsamba yavo kumutungamiri wenyika, vanoti mutemo uyu unotyora kodzero dzevanhu dzekutaura vakasununguka, kunyora tsamba dzenyunyuto nekuungana vachiratidzira. Vamunangagwa Mbune vachinyora mubepanhau reSunday Mail vakati mutemo uyu hauna kuipa nekuti pane vari kushandiswa nehurumende dzekunze kuvhiringidza zvinhu munyika. Asi vehurumende dzekunze ava vanoti vamunangagwa vanotonga nedemo. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata gurukota rezvemitemo vaziyambi ziyambi.
Zvandingangotaura ndezvekuti ndiri kuda kutomhanya kunovakurudzira kuti vakasire kuisa runyoro rwavo pamutemo iwoyo nekuti wakaisvonaka zvakanyanyisa. Vari kutaura nezvemutemo uyu havasi kuverenga mutemo wakabuda mudare reparamende kuti unorevei. Zvaunoreva muchidimbu ndezvekuti kana munhu akaenda kunze kwenyika onoita musangano nehurumende yeikoko, musangano uri wekuti nyika yedu inge ichiisirwa zvirango zveupfumi kana kuti vekunyika ikoko vasatengeserana nesu, zvinove zvinozokonzera kuti vanhu vemunyika medu vange vachitambura zvakanyanya. Iyoyo taakuti imhosva. Hautaure kuti kana takange takagara zvedu tiri pamurombedzi paya papandinobva tiri mbawa, munhu tobva tatanga kuti vamunangagwa vakonewa wosumba. Aiwa, izvo hazvimo mutemo iwoyo.
Asi vamwe vanorwira kodzero dzevanhu vari kutiwo hurumende inenge yakushandisa mutemo kumbunyikidza vanhu, vachiti pane mitemo yakawanda wanda iri kuunzwa nehurumende yakanangana nekuti pasava neanoti bufu kana hurumende yakanganisa.
Izvozvo hamene kuti vari kuzova nepi mukatarisa mitemo yatiri kuisa nyanyewo iyi. Haukubata kana ugere kumba kwako Blessing, uchiri kuenda kunotsvagana nedzimwe nyika kuti kwedu endai munoisa zvirango zveupfumi, hauna anokubata. Chero ukakwira pamusoro pechuru ukaimba kuti Munangagwa akaipa, hauna anokubata.
Ko vamwewo vanoti izvi zvinenge zvisinganyatsoenderane nezvinotaurwa nemutungamiri wenyika vaMunangagwa vanogara vachibuda pachena kuti zvekuti vanhu vatongerwe rufu handi zvinhu zvavanowirirana nazvo, asi mutemo uyu uri kuunza chirango ichocho, zviri kufamba sei?
Zvakaita kuti tinge tichizvisa ipapo kuti ndezvekuti mitemo yedu yemuno munyika zveku tongera munhu kutaura wechirimo hasitazvabviswa. Saka mutano kwene zvera munoona kuti mhosva dzinoparwa nemunhu achiparira nyika kana kuti macrimes against the state akaita sana terrorism, kuda kubvisa hurumende nechisimba mupengo wekuti unotongerwa kufa zviripo, ndo zvakafanana nezvizvi. Takangozvienzanisa tikati zvakafanana, asi isu senyika sekutaura kwamataura kuti mukuru wenyika havafarire kuti vanhu vaurawe. Makore makumi maviri ani anoraudzira hatisati tambouraya munhu chero akatongerwa kufa.
Gurukota rezvemitemo vaZiyambi Ziyambi vachitaura vari parunare muHarare. Sezvo tichitema tisina divi ratakarerekera, tabatawo mukuru weMisa Zimbabwe Dr. Tabani Moyo kuti tinzwewo divi ravo.
Awa, tinowirirana nekutaurwa kuri kuitwa nenhume yeAfrican Commission on Human and People's Rights Muzvare Topsy Sono vachitiwo mukuru wenyika yeZimbabwe ngaadzamise ndangariro aregere kusumudza dhiri iri kuita mutemo, nekuti rine zviga zvakawanda zvinovhiringa maererano nebumbiro redu remutemo, maererano nezviga zvekoko kuAfrica Commission on Human and People's Rights, zviga zvakaita sedeclaration rekufambisawo kwakanaka kwemashoko. Rine zvikurusa mukana wekuti rinokwanisa kushandiswa zvisizvo kupinda kusora mumashoko evanhu, kukanganisa kodzero yatinotiyo right to privacy, kukanganisawo zvakare gungano kana kuti right to association.
Sika tichitaura nehurumende kana kuti negurukota rezvemitemo vaZiyambi vari kuti aiwaka vanodaidzira zvirango vanogona kuti vanhu vakawanda vatorasikirwe neupenyu, nekudaro vanofanira kuti varangwe zvakaomarara.
Zvatinongotaura ndezvekuti nyika yeZimbabwe haishandi yakazvimirira kana kuti iri island. Nyika yeZimbabwe ine mukana uyezve ine zviga zvainokwanisa kushandisa kuti inge ichiyanana nedzimwe nyika. Hazviisi mumaoko ezvizvarwa zvenyika kuti nyika ipokane neimwe nyika. Kasi nyika mbiri dzinogona kupokana, nyika nhatu dzogona kupokana. Zviri pautungamiri wenyika iyoyo kuti vagadzirise nhuna dzavanenge vanadzo.
Asika hurumende iri kutioka handiyo yega nyika ine mutemo wakadai zvekuti vanhu vese vangabva varwa bembera vachiti Zimbabwe iri kutonga nedemo.
Aiwa, isu tinoziva kuti kana bere roda kudya vana varo rinovapomera kuti vari kunhuhwirira kunge mbudzana. Chatinotaura isu ndechekuti mumuonero watiri kuita muzuva ranhasi hazvina kunaka kuti munhu wemuZimbabwe anzi anopedza upenyu hwete mutrongo nekuti ari kunzi ataura nechimwe chizvarwa chekune imwe nyika zvisina hurumende inenge yazvibhuyira. Kuti zvakaitika kupi kana kuti kunani ndeimwewo nhauri ramwe yeumwe musi. Kasi muZimbabwe inova iine utungamiri huri kutaura kuti tiri kuvakidzana nenyika dzepasi rose, hatidi kusiya munhu wose kana ani zvake mubudiriro yenyika. Kana youya nezvigamba zvemutemo wakaita seuyu, yaakuratidza kuti ibere roda kudya vana varo.
Uyo anga ari mukuru weMisa Zimbabwe Dr. Tabani Moyo vachitaura vari parunare muHarare.
Apo nyika yatarisana nesarudzo musi wa23 Nyamavhuvhu, Studio 7 ichange ichitaura nevari kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika, dzedare reparamende uye dzemakanzuru.
Kana muchida kunzwa nhau dzechokwadi, teererai Studio 7 nguva dza7 manheru uye 6 mangwanani. Endai paFacebook page yeVOA Shona kana muchida kunzwa nhau dzinenge dzichangoburwa, uye kana muchidawo kupa pfungwa dzenyu panhau zedu.
Muchirongwa chedu chatiri kutaura nevari kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika, nhasi tine hurukuro navaJoseph Makamba Busha vanotungamira bato reFree Zim Congress. VaBusha vanoti vakasarudzwa kutungamira nyika havadi mari yemuhoro, nekuti ndimuzvina bhizimisi ane zvinhu zvake. Dzwei hurukuro yataita navo kuti sei vari kuda kukwikwidza.
Hurumende iripo haisi kukwanisa kugadzira nyika kuti munhu wose akwanise anokwanisa kuenda kubasa akwanise kushanda akwanise kurarama zvakanaka nemhuri tinofunga tane makore makumi matatu chaiwo Zimbabwe vanhu veZimbabwe vachinetseka vana vachienda kunoshanda kunze kwenyika vana baba vachienda kunoshanda kunze kwenyika vana mai nomunhu wose saka tinoda kuti tichipinde titi aiwa tinotenda awakauya pamberi pedu akatungamirira muhondo iye zvinozvi takuda vanhu vanokwanisa kugadzirira upfumi hweZimbabwe kuti hukwanise kushandira munhu wose saka tiri kuti isu seFreedom Congress vagoni vebasa tauya kuti tipedzese zvakanaka zvakatangwa newakauya pamberi pedu zvavasi kukwanisa kupedzesa
asi kunze kwavabusha makakwanisa here kuti vamwe vebato renyu vakwanisewo kukwidza musarudzo dzingave dzeparamende kana makanzuro
hongu aiwa tinawo veparamende tine vanhu vanokwana 9 tozoti makanslers ndichiri kupiwa kuti vangani vakakwanisa kuisa mazitawo successfully but hongu tinawo maparlamentarians nemakanzera
munozotungamira nyika sei kana musina nhengo dzedare reparamende dzinenge dzichikutsigirai nekuti vashoma kava vari kukwikwidza kubato renyu
aiwa ichokwadi ichocho kuti vashoma vari kukwikwidza munoziva zvakawanda zvakatinetsa kuti tikwanise kunge tichifielda macandidates ose mu-210 constituents ose but zvisinei chikuru chatiri kuona isisu ndochokuti anenge ari mukuru baba venyika kana kuti mai venyika iye zvinezvi varume chete varipo baba venyika ndo vakuru ndo pari kunyanya kutwadza ipapo munoziva kuti MDC yaimbove nemaparlamentarians akawanda members of parliament akawanda asi hapana zvavakwanisa kuita kuti vachinje magariro enyika nokuti vanga vasina executive power saka tiri kuti aiwa pari kutadzwa chapo chaipo ndepe mukuru wenyika ndo pari kutadzwa utungamiri womukuru wenyika ndo pari kutadzwa saka ndiri kuona kuti ini ndine experience uyezve nomaziyo acho okuti ndigadzise nyika kuti inakire munhu wose maMP tichashando nemamwe mabato vanenge vane maMP asi tikakwanisa kuchinja pamusoro apa I think senyika tinenge taita setabva mumatambudziko
vamwe vekubato renyu vanenge vanga vachitiwo makavavimbisa kuti muchavabhadharira mari asi hamuna kuzoita sekudaro mungataura kuti zvakafamba sei
zvakanetsa pae yaive nyaya yokuti panga pasingabvumirwe mabank transfer ndochokutanga chechipiri taida kunzi monzi swipe kana kuti mobhadhara cash isusu hatina vanhu vari kutibatsira nemari dzokuti tinge tichibhadhara saka zvakazotiomera pamberi apa kuti first tikwanise kuti tifield all the 210 MPs dzaidiwa nokuti vazhinji zvamunongoziva nyika haina kunaka muZimbabwe ikonomi yakaoma saka vazhinji havasi kumabasa havasi kuhora saka zvinhu zvakazotiremera sebato kuti tikwanise kunge tichiisa mazita ose evanhu nokuvabhadharira nenguva yakanaka yaidiwa
asi mune chivimbo chekuti munokunda here sarudzo idzi nekuti vamwe vari kuti nhandare yacho inenge isina kunyatsoenzana
aiwa kukunda I think iye zvinezvi vanhu veZimbabwe vadzidza 1980 taive nekodzero kupemberera nokuti taive netariro kuti nyika ichanakira munhu wese patakabva kuhondo in 2017 vamwe vakapemberera ne-2018 vamwe vakapemberera asi mukuona kuti upenyu hwatoma zvakanyanya saka ndiri kuona kuti mhuri yeZimbabwe inenge yatidzidzei kuti matakadza kare hanyaradze mwana
mutungamiri webato rinopikisa reFreedom Congress vari kukwidza musarudzo dzemutungamiri wenyika vaJoseph Makamba Busha vachitaura vari parunare muHarare Mitumbi yevanhu vatanhatu inonzi yaburitswa kusvika pari zvino pamugodhi wakadhirika paRain Mine pedyo neBindura nemusi wa24 Chikumi. Mapurisa akanyora padandemutande ravo reTwitter achiti pari kufungidzirwa kuti painge paine vanhu vanomwe vainge vadhirikirwa nemugodhi uyu. Pamugodhi apa parugara pachifa vanhu vanenge vachichera goridhe zvisiri pamutemo. Izva pakuti hurumende iti yave kuda kumbovhara mugodhi wacho. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata meya weBindura vaBrian Campbell.
Chokwadi kuRain Mine panzvimbo yakamboita tsaona horeriya pamwe chete ipapo paitwa zvekare tsaona yakafanana neiyoyo ikashaika vanhu vane chitsama kunyange vasikunya kuzivikanwa kuti vangangova vangani asi pane mitungi yakuburiswa mitanhatu kusvikazva zvava iko zvino zviri kunze.
Saka vari kuedza kubatsira vakawirwa nemugodhi ndeanani chaizvo?
Zvagara zviri mapazi akasiyana-siyana ehurumende kusanganisirawo nemigodhi mikuru yatinayo muBindura, Frederick Mine, Sho Council nemapurisa eZeta Rafi nevamwe vose vari kuzama zvose kubatsira kuburisa vanhu avo. Asi mazuva ati wandei dzangu vari pasi vaane kutyira zvekuti vanogona kunge pachizoshayika vanobuda vari vapenyu.
Saka sekanzuru muri kuitawo sei kuti pasarambe pachiitika njodzi panzvimbo dzakaita semugodhi uyu nekuti pari kuramba pachifa wanuka?
Kanzuru kwakanidza nehurumende nemapurisa eZeta Rafi tafamba kubva marimwe zuro tichiedzera vanhu vose kuti Rain Mine nedzimwewo nzvimbo dzine zvimamaini zvakasarasara zvakavhurika takuchivhara zvachose nzvimbo idzodzo. Saka tanga tichishedzera kuti zvingada kwaanogona kuendeo vamwe vainge vakapinda pasi pemugodhi vakwanise kubuda vane kuvhara tivhare zvachose kuitira kuti tisazowana zvekare tsaona dzakafanana neigodhi nekufamba kwemugodhi.
Meya weBindura vaBrian Campbell vachitaura vari parunare kuBindura kwakare.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu, remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu vechitendero chechiMuslim vatanga nhasi kucherechedza minamato yeEid al-Adha. Zororo iri rinozikanwa sere kuzvipira sezvo vatendi ava vachitenda kuti muprofita Ibrahim ndipo paakaratidza chido chake chekupa mwana wake sechibayiro apo aiedzwa kuzvipira kwake muzvitendero. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitwa nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika, nhasi taita zvakare hurukuro naPresmo Musundi ari muSouth Africa uyo anokwikwidza mutambo wekuchovha mabhasikoro. Musundi uyo akaberekwa akaremara tsoka dzake anoti ari kutambira zvikuru zvaari kukwanisa kuita kunyangwe akaremara. Ngatinzwei hurukuro yaaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Ngati muchidimbu ndakaenda kuZimbabwe muna April ndichienda kuma Road National Champs anga achiitwa kuBulawayo musi wa15 nemusi wa16. Asi ndingati handina kuzokwanisa kuresa kugroupu randaifanirwa kunge ndichimanya naro rinova ndiro rezvirema. Hana kuzokwanisa kunge tichiresa resi yakabva yakanzerwa nokuda kuti tanga tisina maendries akawanda tichibva ndadzoka kuSouth Africa. Njiva ndazo dzoka futi kuzimbawe muna June. Ndokunga last of last week ya papa na ndiru kuzimbawe kushawasha kuma Zim Mountain Bike National Champs.
Maitwa garubatsiro rukuti munge muchi kwanisa kuzinge muchienda kuma kwikwaya. Maka kwanisa rukunge muchiwana waka kubatsirai.
Ndinotenda zvikuru sei kune veruzhinji vakaisa rubatsiro vakazobatsira kuti ndinge ndichikwanisa kubudira kuenda ukoko kunoti zviroto zvandakatarisana nazvo zvinge zvichienderera kumberi. Ndingati hapana kana kumboita disappointment yerubatsiro watanga ngetichiita through GoFund raising. Vanoita zvekuraisa vabatsira vanhu kuraisa mari. Ndingati zvakafamba zvakanaka tikawana rubatsiro remaya ndanga ndichitarisira kuti ndichange ndichitsvagana nayo kuti ndikwanise kubudirira kuenda kumanationals. Ndingati vanhu vakatambanudza ruoko vakabatsira vose. Tinotenda zvikuru sei. Murambe makadaro, murambe muine mwoyo mumwe, tirambe tichibatsirana tichienderera mberi mukusimudzirana muzviroto zvatinenge tiinazvo.
Mijao mingani yamapinda mushure mekunge mawana rubatsiro urwu?
Ndingati pari zvino kubva muna April pandakakumbira rubatsiro maresi matatu anova ndiwo andaita oromana. Mamwe acho ndingangotanga ndingangonge ndakangamwa zvangu abuda mumusoro. Yekutanga ndiyo yemanationals yandakaenda kuBulawayo ndikandoita number 10 sezvo resi yandandifanirwa kuita yezvirema yanga yakanzeliwa. Ndakangozopinda kumatime trials ndoandakaita ndichibva ndadzoka kunoku ndichibva ndauya ndobva ndatanga kuita matrainings again. Then I was happy to be selected kuchova ma African champs akaitwa kuno ku South Africa 2023. Ndikabona ndiri pa number 18. Ndikabva ipapo ndikaenda kunochova inonzi Joburg to Sea kana kuti Goteborg for 6 days. Ndikabona ndiri pa number 9. Ndikadzoka zvakare kuZimbabwe kuma mountain bike champs ndikanohwina ma mountain bike national champs. Pari zvino ndichitaura ndini ndiri Zimbabwe national champion 2023-2024.
Muchiri kushanda nechikwata chekuSouth Africa here kana kuti matowe kuZimbabwe?
Ndichiri kumhanya nechikwata changu chekuno kuSouth Africa kunova ndiko kwandiri pari zvino. Ndo chikwata chandichiri kumhanya nacho. Asi muchidimbu ndingati dzimwe nguva ndinofanirwa kunge ndichibuda ndichienda kundomhanyira nyika munational team muchikwata chenational team yeZimbabwe. Iye zvino tine urongwa hwekuenda kuma World Champs unova wandichada zvakare kuzotsvaga rubatsiro zvakare kubva kuvanhu kuti tikwanise kunge tichibudirira kuenda kuScotland UK muna August kuma World Champs kunomirira Zimbabwe.
Kune vamwe vari kurarama neurema kunze uko vanobva vangota nezvandiri handina chandokwanisa kubura, ishoko ripi ramungavapawo?
Kune vamwe vari kurarama nesituation yandiri yakafanana neyandiinayo pari zvino. Dzimwe nguva tinokanganiswa nekuda kweunyope kana kuti usimbe hwekusada kuita chinhu nokuti munhu ne achizviti ini nokuti ndakadai ini ndakadai. But chimiro chaunenge uri handicho chingakutadzisa kuita chimwe chunhu nokuti dzimwe nguva unogona kurega kuchiita but chiri chipo chawakapiwa kubva kuna Mwari. Ngatibudei panze, tibude pachena, tiwane rubatsiro, tiwane kubatsirika.
Presmo Musundi ange ari parunare kuSouth Africa na Jonga Kandemiri we Studio 7. Muchirongwa chedu cheLive Talk Diaspora Forum na 8 PM nasi tiri kutaura nezvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika nezvemutongo wedare repamusoro rekuSouth Africa wekuti kudzingwa kwezvarwa zveZimbabwe zvine magwaro eZimbabwe Exemption Permit kwainge kusiri pamutemo. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kanawo kutumira mashoko kuStudio 7 shandisai WhatsApp namba dzedu dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Dare repamusoro muSouth Africa rinopa mutongo wekuti hurumende yenyika iyi yakatyora mutemo pakuda kudzinga zvarwa zveZimbabwe zvine magwaro eZimbabwe Exemption Permits. Hurumende yoramba kurudziro yeAfrican Commission on Human Rights yekuti mutungamiri wenyika asasaine Biri Recriminal Reform Reform Bill riri kunzi nevamwe Patriotic Bill. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC. Ndokusiyai mina PJ Praxidis Jeremiah munhau dzeIsindebele.
Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ngithathele lithuba lokubonga u Blessing Zulu ngokusinika izindaba ngolimi lwesishona. Olamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesithathu mhla ka 28 ngomabakazi 2023 ngupraxitus Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje
bonke abantu bamaze iphinga abantu kuzindaba ezindle lezo ukuthi ekugcineni inkantolo isigcine isivune laba kade bephikisana lomphathi intambo zasekhaya uAaron Motsoaledi.
Umthetho ndaba wePretoria High Court wele South Africa usulahle isinqumo sikahulumende walelo lizwe sokumisa ukusebenza kwengwalo ezeZimbabwe exemption permits.
Kuvelele ukuthini uhulumende weZimbabwe esebenza le-European Union wasayina okubizwa ngokuthi yiZimbabwe Economic Partnership Agreement le-European Union as far as u-2012. Bekhangela ukuthi kuba lithuba lokuthi ama-SMEs azitholele imali yemazweni i-foreign currency lokuthi lawo amazwe wona lawo aphecheya bayazidinga impahla zeZimbabwe khona lapho.
Abakamabhizimusi amancane laphakathi laphakathi namhlanje bamanyanela amazwe omhlaba ukunanza ilanga ele International Day of Micro, Small to Medium Enterprises. Futhi ke izakhamizi zaseLower Gwelu esabeleni senkabazwe zikhala ngokuthi zibhekane lendlala enkulu kulandela ukuma kohlelo lokwabela ukudla kwabaswelayo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Umthetho ndaba wePretoria High Court wele South Africa usulahle isinqumo sikahulumende walelo lizwe sokumisa ukusebenza kwengwalo ezeZimbabwe exemption permits. Uthuso Khumalo weStudio 7 usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Ngusinqumo esethulwe lamhlanje umthetho ndaba uthe isinqumo sogatsha lwendaba zasekhaya sokwesula amapermit ezEP nokuqhubeka isengeza ukusebenza kwawo okwesikhatshana kasikho emthethweni ngakho sesesuliwe. Ithe ukwesulwa kwamaphemithi la ikwephulwa kwesisekelo sombuso ngoba akukhulunyiswananga lezalwane zeZimbabwe lezi okuyikwephula umthetho lelungelo labo njengabantu abasebenze bethuthukisa umnotho walelo lizwe bebhadala le mithelo kahulumende. Unkosazana Nassim Faki owenhlanganiso ye-Helen Suzman Foundation eyiyo ebehamba phambili wabaphikisa isinqumo sikahulumende lesi emthethwandaba uthi bathokoze kakhulu ngokunqoba kulolu daba.
I think this gives people at least
isinqumo lesi sizonikeza izizalwane zeZimbabwe isikhathi sokuqoqa kahle impilo zabo
to make their views heard to the minister as to why conditions in Zimbabwe are not ideal for them to return.
Umgcinihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa umnumzana Ngqabutho Mabhena laye usemukele ngenjabulo lesisinqumo
esikukhangeleleyo khathesi ensukwini ezilandelayo ukuthi sitholeke umhlahlandlela oyokuthi kuzahamba njani kulabo abavele sebefake isicelo sabo esama waivers ngoba isinqumo sika minister esichithwe enkantolo ukuthi abantu kumele baye kwamanye ama visa okufunakala khona umuntu abe le waiver.
Unkosazana Victor Mathutu okhokhela inhlanganiso yabo mama beZimbabwe ezimbokodo uthi behlisa iphika ngalesinqumo.
Silinde ukuthi sikuze ukuthi kulezo nyanga ezilithumi lambili uAaron Motsoaledi kumele abe sekhuphisa inqumo esingasiso lesi ayesikhuphile sokuthi uyaqeda du ngama ZEP. Njalo bonke abantu bama ZEP ngicabanga ukuthi kuzindaba ezindle lezo ukuthi ekugcineni inkantolo isigcine isivune labo kade bephikisana lo mphathi intambo wasekhaya uRene Mtsoaledi.
Kodwa kumnumzana Freeman Mbengu oyenhlanganiso yesisonke People's Forum osekukade isekela ukwesulwa kwamapermit la, uthi sinqumo lesi sibadanise kakhulu.
Siyayichallenge leyo decision by the High Court, siyayichallenge leyo decision by i-judiciary, siyayichallenge leyo decision by i-ANC evumela yonke into e-wrong eyenziwa i-ZANU-PF, abomugabe nabomngangwangwa bazoyenza yonke into abayifunayo la e-South Africa. Ayivumelani, asivumelani nayo and asiyithandi and ngeke sivumele iyenzakala.
Ingcitshi kwezomthetho umnumzana Vusa Moses Banda uthi isinqumo lesi sitsho ukuthi umphathi ntambo ogatsha lwendaba zasekhaya umnumzana Aaron Mtsoaledi kufanele ayeqala olunye uhlelo olutsha olulandela umthetho.
Kusho khona ukuthi kufanele ukuthi aqale phansi ukuthatha lesinqumo sekungaze kungathi kungo 2021 anxuse abantu laba abangama ZTP holders ukuthi bambhalele bamtshele ukuthi lesinqumo sizohlukumeza amalungelo abo ngalupho hlobo njalo bacabanga ukuthi kakwenziweni
phakathi kwenyanga ezilithumi lambili lezi abezimbabwe laba ngeke babotshwe kumbe ukubuyiselwa emuva ngezizathu zokuthi amapemiti abo asephelelwe esikhathi. Imizamo yokuthola kuphawula kogatsha lwendaba zasekhaya ngalesi sinqumo ibingakaphumeleli. Melestulo 7 eJohannesburg kwele South Africa, nginguThuso Khumalo.
Ukuhlaziya lolu daba iStudio 7 yenelise ukuxoxa lomkhokeli wenhlanganiso emela ilungelo lezizalwane zeZimbabwe esezisahlala kwele South Africa, e-African Diaspora Global Forum, umnumzana Vusa Moses Banda.
Isinqumo esithathwe yinkantolo ephakeme eyase-Gauteng North sichaza khona sobala ukuthi isikhalazo ebesisibeke ukusukisela phambilini uma sithi ungqongqoshe wezasekhaya akawulandelanga umthetho, ikakhulukazi singakakhulumi nangesisekelamthetho selizwe, i-Immigration Act, leyo ewumthetho ayiwona asebenza ngawo owenza ukuthi abe khona, akawulandelanga ukuze athathe isinqumo sokuthi aphelise i-ZEP. Ngoba kwakufanele ukuthi athintane nabo bonke abantu abanamalungelo la akade ehlukunyezwa yile sinqumo, kodwa kakwenzanga lokho. Siye samukela kakhulu isinqumo sale nkantolo ngoba sikhomba khona ukuthi ukukhala kwethu bekuyikukhala okusemthethweni, hhayi ukukhala nje. Ngoba ungqongqoshe uye wathatha inzondo yakhe le engaphakathi eyokuzonda abantu baseZimbabwe wangalandeli umthetho lo omgunyazayo ukuthi athathe izinqumo. Kungakho inkantolo ithethe lesinqumo sokuthi akubuyiselwe emuva ayoqala phansi ukuthatha isinqumo esihambisana nama-ZEP.
Umthethwandaba waphezulu owe-High Court unike ugatsha lwendaba zasekhaya inyanga ezingaba lishumi lambili kumbe umnyaka ukuthi lolu daba luphenduke emthethwandaba. Uchonike lokho.
Uma sibheka izinqumo lezi kumbe ukwahlula kwenkantolo ephakeme kukabili, kunokunquma okuhambelana ne-Helen Suzman Foundation, kube nokunquma okuhambelana ne-Zimbabwe Immigration Federation. Okwe-Zimbabwe Immigration Federation, i-Zimbabwe Immigration Federation ilifake isicelo sesikhashana esokuthi ake kume nesinqumo sikaminista Andrew Babamethe icala labo eliphelele. Kungakho ngalesikhathi-ke inkantolo iye yathi i-Zimbabwe Immigration Federation ibothezele ukuthi ilethe icala lalo eliphelele kumbe elamalungelo aphelele phakathi kwesikhathi esizinyanga ezilithumi nambili okusho ukuthi unyaka lowo ukuthi isikhalazo zabo sizwakale. Okusho ukuthi i-Zimbabwe Immigration Federation isingaletha lesikhalazo sawo ngenyanga yesithumi nane 11 months. Kanti-ke masokwenza bese kulinda ukuthi lelo cala lize lindlu lenkantolo kungakaze kwenziwe lutho. Kanti ngapha ngakwele-Helen Suzman Foundation ibilethe isikhalazo esiphelele esithi ungqongqoshe wehluleka ukulandela imigomo ebekwe ngumthetho. Ngakho inkantolo ephakeme ibeke isinqumo sokuthi ngempela kutholakala ukuthi ungqongqoshe wezasekhaya akakwazi awulandele umthetho. Ngakho unikeza inyanga ezilithumi nambili okungunyaka ukuthi abuyele ayohlala phansi, aqale phansi ukwenza isinqumo esihambisana nama-ZEP ukuze enze isinqumo esibheka amalungelo abantu abayibona abaphethe ama-ZEP njalo nabo bonke nje abantu jikelele ababona ingathi banamalungelo angahlukumezeka ngenxa yalesikhalazo.
Ubona ngani umphathintambo wendaba zasekhaya angaphikisa lesi sinqumo na?
Ngibona ngathi akulula ukuthi ungqongqoshe wasekhaya ahambe aphinde akhalaze athi lesi nqumo akasijabulele. Isizathu salokhu nje sokuthi ungqongqoshe wasekhaya uhlezi phezu kwemililo kulesikhathi, yilokho esibuka ukuthi uphakathi kwege nembokodo. Ngoba sikhuluma nje kunecala abhekane nalo elalethwa yi-Labour for Human Rights elika 2017 elika section 341B or Immigration Act owazasekhaya abantu bokuza. Lapho ungqongqoshe wezasekhaya wanikezwa inyanga ezingamathumi amabili nane ukuthi aguqule lo mthetho okade uhambisana nokukhutshwa kwabantu ezweni uma betholakala ukuthi basezweni ngokungekho emthethweni. Ungqongqoshe akakaza uguquleke lo mthetho ukususela ngo-2017 kusetheka ngo-2019. Kuthe ngalinyaka wasesiya-ke enkantolo ephakeme yesekela mthetho selizwe wayafaka isicelo esokuthi akangezelele isikhathi ukuthi aguqule le nto ngoba wehluleka ngenxa yokuthi bekunokhetho ngo-2019 kwaphinda kwaba ne-COVID. Inkantolo ephakeme yamqoqoda ithanda ungqongqoshe yathi mingani awuzange nje uzoxolisa okokuqala ukuthi uthele isikhathi esingakuthi izinkantolo. Okwesibili, uletha leli cala ushiya labo bantu ababemethe ekuqaleni kungenxa yani usenza le nto. Awusichazeleke ukuthi kungenxa yani kungafanele ukuthi sithi leli cala ukuza kwalapha enkantolo wena ulikhokhele ngemali ephuma esikhwameni sakho kanye no-director general wakho. Ngakho ngithi ngenxa yalobu bunzima angiboni ukuthi ungqongqoshe usengaphinda ayenze esinye isinqumo esinobudedengu obokuthi azibone esesiyacela ukuphikisana nalesinqumo.
Lo bekungumkhokheli wenhlanganiso emela abeZimbabwe asebehlala kwele South Africa, e-African Diaspora Global Forum, uDr. Vusumuzi Sibanda, esixoxelaye ecingweni ekwele South Africa. Abakumabhizimusi amancane laphakathi laphakathi namhlanje bamanyanela benhlanganiso yemanyanawo owe-European Union abe-Empretec e-World Hunger lohulumende weZimbabwe benanza ilanga ele-International Day of Micro Small to Medium Enterprises. Wanastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Amabhizimusi amancane aseZimbabwe okwamanje abikwa eqhathe abantu abedlula izigidi ezinhlanu 5 million akhuthazwa ukuba alungise impahla elohlonzi ukuze benelise ukuyithengisa emazweni aphetheya kolwandle. Umnumzana Minenhle Ngwenya we-World Hunger Hilfe esebenzelana le-European Union uthi baphakathi kokusebenzelana lohulumende weZimbabwe ekuhlomiseni amabhizimusi amancane.
Kulona lolu hlelo lusihlanganise khonapha ole-scope for IVC, strengthening competitiveness and potential for export for inclusive value chains. Kuvelele ukuthini uhulumende weZimbabwe esebenza le-European Union wasayina okubizwa ngokuthi yiZimbabwe Economic Partnership Agreement le-European Union as far as u-2012. Bekhangela ukuthi kuba lithuba lokuthi ama-SMEs azitholele imali yemazweni i-foreign currency, lokuthi lawa amazwe wona lawa aphetsheya bayazidinga impahla zeZimbabwe khona lapha, ikakhulu ama-organic products achiyeneyo okudliwayo.
Unkosazana Sibusisiwe Bango, umqondisi we-Empretec, uthi basebenza gadalala ekuhlomiseni amabhizimusi akuleli ukuthi athuthuke.
Hayi, engingakutsho ukuthi umbukiso lo sibone a lot of initiative and creativity from ama-exhibitors. Kakhulu ubona besebenzisa izinto ezihlanyelwa elizweni lethu lona leli. Ubona abantu bethatha i-avocado ba-express oil. Ubona abantu bethatha imarula ba-express oil.
Unkosazana Nobuhle Mazalu, umqondisi we-Back to Basics obesembuthanweni walamuhla, uhlomisa osomabhizimusi ukupha uhlonzi kuzilimo zabo.
E-Back to Basics sidila lo lama-farmers both rural and urban, particularly women and youth, but obaba labo siyadila labo ukuthi ama-producer abakulimayo izilimo zabo abazilimayo bazisebenzise zingaphungeleli kulima kuphela, ba-ede i-value so that they can be able to export and bezuze imali ephezulu kulalokho abangakuzuza nge-produce yababalayo abayizuza nxa bephonguthengisa izilimo zabo zingaedwanga i-value. So what we do, we assist them to add value in process ama products abo for export.
Unkosikazi Providence Moyo, umqondiswe Divine Pro Skin Care, ubebukisa impahla yakhe kulumkhosi walamuhla uthi wancedwa nguhulumende weMelika ekukhuliseni ibhizimusi yakhe.
Njenge last week nje ngathi graduate kuma SMEs sengisuke from small to medium. Ngilesifiso sokukhula from medium to what? To large. Ngalezi infundiso engisitholayo from all these organizations. As I speak lonyaka, I've been enrolled ku She Exports. Lapha izimra izintrade lezimra baza ngincedisa ukuthi ngithole ama certificate of origin. Aza ngenelisa ukuthi ngihambe ngiyo supplier kwamanye amazwe. Just like now ngiya supply ichopis. Last week izimtrade sikusile Zoom meeting bengi-invite ukuthi ichopis bafuna ama products ami.
Umphathi ntambo we-micro small to medium enterprises unkosikazi Sithembiso Nyoni ovulela umhlangano okusemthethweni ekhuthaza osomabhizimusi ukuthi bayethengisa impahla zabo e-European Union.
And globally, lamazwe wonke ehlangene kuyakhanya ukuthi ama-SMEs yibo abaqotsha ubuyanga yaba abadala imisebenzi, yibo njalo abaqotsha ubudlwangudlwangu. Ama-crimes ayaba phansi ngenxa yokuthi umuntu uyazenzela, umuntu uzenzele yakhe imali. Labantu abangekho kuma-SMEs bahamba bedlwanguluza abantu betshontsha besenzani. So thina njenge-government yeZimbabwe sithi thina kuhle kakhulu ukuthi sibe lama-SMEs azenzelayo, abantu abazimele bodwa besenza ukuthi abantu bathole imisebenzi, besenza njalo ukuthi ilizwe i-economy yelizwe iphakame.
Amankampani amancane edlula ikhulu ebebukisa impahla yabo sebelungiselela ukuyayithengisa emazweni agoqela akumanyano owe-European Union. Ukuvalwa kwamankampani amakhulu kulandela ukumamanzonzo komnotho welizwe lezijeso zomnotho, izizalwane zeZimbabwe sezasungula amabhizimusi bezimele kuthi uhulumende laye sewadala izikhwama emabhanga ahlukeneyo emizameni yokuhlomisa amabhizimusi la ukuze bayenelise ukuyathengisa kwamanye amazwe. Ngimele umsakazo we-Studio 7, ngiwobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Izakhamizi zaseLower Gweru esabelweni seNkabazwe zikhala ngokuthi zibhekane lendlala enkulu kulandela ukumiswa kohlelo lokwabelwa kwabantu ukudla kwabaswelayo lugatsha lukahulumende olwenhlalakahle kaZulu olwe-social welfare kusukisela ngoNhlolanja lonyaka. Iningi lalezi zakhamizi zithi okudanisayo ukuthi ukudla okulutshwana okubuyayo kunikezwa abasekeli bezanu-PF kuphela, kuthi le nhlanganiso ezizimeleyo ezivame ukuphathisa lazo sezamisa lezi nhlelo zokunceda abaswelayo. Kubika intatheli zindaba ye-Studio 7 u-Ezra Chisasibanda.
Izulu lana kwamagama ekupheleni komnyaka opheleleyo, izakhamizi zagijimela kulima labuya labaleka izilimo zingavuthwa zahle zatsha. Unkosikazi Crevania Mpofu isakhamizi salumango uthi imuli yakhe iyalamba.
Asiphiwa kudla lapha thina vele basikhangelela khatshana, okungangokuthi izulu linile sibili laba liningi, kodwa kutotile emasimini, kutotile ngenxa yokuseli-fertilize. Ayi-fertilize asile and asiyitholi futhi impilo yonke ngitholi enhlanyelo yakhona asezange siphiwe, kuthiwa singabantu bakachamisa.
Ugogo Fortune Mbibalayo uthi akulanto ayitholayo.
Hhayi, kuholena sikoli sonke kuhola abantu behlangothini oluyi-1 kunjenje nxa kuthiwa kuyabuya kubuya ngokwezalukazi akuthola izalukazi zangikhona kazitholi, izalukazi kuthiwa izalukazi kazitholi, kuthola kodwa igenga encane iphathe ethola ukudla iphathe ezanuphivu.
Umnumzana Justin Jabangu uthi izakhamizi ezingasekela ibandla lezanu-PF azilimanga njalo azivunanga lutho ngoba zancitshwa inhlanyelo.
Impilo inzima ngoba ebunzimeni bempilo ukuthi abantu abaningi kwenzeka ukuba bengavuni. Inhlanyelo bibuya kodwa bebengaphiwa bonke be bekuphiwa bondabe bebandlela ibusayo.
Amazwi kaJabangu agcizelelwa inkokheli yebandla labasakhulayo kubandla le-CCC uSokwaluhle Sibanda.
Ngabe sibenala eliningi kakhulu esigabeni, kodwa ngendaba yokuthi iZanu-PF yabuya inikeza ikhetha imhlobo, ikhetha abantu. Abanye ngaba ngogogo okhulu abangakwanisi ukuzithengela inhlanyelo, kodwa yona yabuya inikeza ababo esingathi yayithiya inhlanzizayo ezisegabheni.
Umfelokazi unkosazana Charlene Mpofu ucela usizo.
Sesithwele nzima thina ngempilo esiyiphilayo kusukela kudala lesizalwa saze zafika manje. Abadala bekhala lathi sikhala, nabantwana esibazile bakhala. Izwi leli liyala ukutshintsha. Senze kanjani? Ngokudla asinakudla emasimini, izululana sibili kodwa kwatoda kwafele ekukhuleni ngenxa yokusweleka kwefetalayiza. Ifetalayiza siyiphiwa, isikafu kasisiphiwa, umumbu uyabuya sibuzwele emalayinini. Sincede nini?
Umgcinihlalo weZANU PF esibantu banye district Mdubi Ward, unkosazana Dorothy Mkandla nguye uyabela abaswelayo ukudla kwe-social welfare.
Mina phela isifunda sami kuphela, kodwa bhada antiya abantu bayo kukulutshwane. Uwafana kwani ke sesiyitho kati ayisukazeleyamina endalani yami nanisayigcele umuntu lapha. Ili bayakhala bathi bayanyushwa, banyushwa bani? Anibalerenga bodwa be-social welfare.
Umnumzana K. Mgoba usebenzela ugatsha lwe-social services uchasisa inkinga abhekane lazo.
Okwamanje akula kudla. Uhlelo lwethu lapha sizama ukulungisa. Kungenzakala ukuthi siphenduke kungekude. Ngicabanga ukuthi basedinga imali yezimoto ezithwalayo. Abathwala umumbu usuka e-GMB usiya kumawadi. Umumbu ungabe ukhona kodwa imali manje ayikho.
Ukhansila weMdubi wathi uBenjamin Mpala uthi kunzima esigabeni sakhe, njalo le mpisi sesidla izifuyo zabantu.
Isile almost 4 months i-social welfare ingabuyi, so silodubo olukhulu kakhulu. Abantu bayagijima lapha bayathengisa into ezinjeni, abanye bathengisa imithanyelo, abanye bathengisa uxakuxaku. Into azihambi, izinto zimile la. Imali kayibambeki. Nanzi le mpisi lazo sizisithwale senzima lapha. Impisi imbezafuhla yini ngale mapulazini, sezitshayile lapha kimi, sezitshaya amadonki amabili, zatshaya imbuzi ezingu-7, zatshaya amathole amabili.
Lanxa umongameli Emmerson Mnangagwa ehlezi eqonqosela ukuthi umuntu wonke oswelayo kumele aphiwe ukudla kungakhathalekile ukuthi usekela liphi ibandla, abanye babalandeli beZANU PF babika bevimbela ukuthi abangasobandla labo bathole ukudla. Ngiyimele Studio 7 eSt Faith Mdubi Ward, igama lami uEzra Jesus Banda.
Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, elemelika selibike ukubana selengezelele uncedo lwayo kwele Ukraine ngezinye izigidi ezingamakhulu amahlanu zamadola, $500 million, yokuthenga izikhali ezinkulu zama-rocket, izimota zebutho lenhlamvu. Umkhuhlane woqhuqho olwe-malaria lubikwa soluveze ikhanda kwele Melika ngemva kwamashumi amaningi eminyaka wagcina ukubonakala elizweni leli. Kulabantu abahlanu abafunyenwe belomkhuhlane we-malaria. Njalo bewuthethe ngemva kokulunywa imiyane phakathi welizwe ungabuyanga labavela kwamanye amazwe. Abohlangothi lwababona ngezemkhuhlane lokuvikelwa kwayo, abe-Centers for Disease Control and Prevention, babika ukubana abafunyenwe belomkhuhlane we-malaria ngabasesigabeni ese-Florida kanye lese-Texas. Esigabeni sethu lapho esiphatha indaba zabadabuka eZimbabwe asebehlala kwamanye amazwe, namhlanje uGibbs Dube uxoxa lo nkosazana Sikhanyiso Nxumalo, umqondisi wenhlanganiso eyeMules on Wheels, ogcina njalo abantu asebeluphele, njalo unika abantu ukudla abampofu eJohannesburg.
Unabogogo abayi-87, abogogo laba iningi labo kwathi ngo-2005, yakhumbula 2005 kwakunesifo lesubhubhane. So kwashona abantwana babo abangamantombazana nabangabafana. Abantwana laba bebela eGoli ngesikhathi leso. Kwase kubela eGoli ngaleso sikhathi bebenempepha zala eGoli. So abantwana babo nabo bebenama birth certificate na yonke into. So kwakhanya ukuthi abantwana bayafunda, abomama babo sebeshonile, ogogo basekhaya. So ogogo basuka ke ekhaya ukuthi abantwana ngeke bashiye isikolo beze lapha babuye leZimbabwe bengana incwadi zaseZimbabwe bazofunda kanjani. So basebesithi ke kungcono abeze abogogo bazogada abazukulu babo befunda. So abogogo abaningi ngabana leso simo esinjalo ukuthi futhi bona la eSouth Africa abaholi baphila ngokuhamba nje behereza befuna ukudla bengena lapha bengena lapha. Ngase ngibabutha ke ukuthi ke ngaba neproject and iproject le ngiqale ngeprison ministry bengisiya eprison. Eprison nakhona ngathola abantwana basekhaya bebaningi and beshiye abantwana ngaphandle.
Ngiphosela umbuzo khonapho. Khonapho ke ubabona njani ukuthi laba bafisa ukuthi bancedwe?
Ngaqala nje ngokuvula njengoba ngisho ukuthi ngaqala ngeprison ngathola abantwana basekhaya baseprison ababoshiwe abashiye abantwana ngaphandle. Ngaqala ngokuthi ngicheke abantwana babo. Mangicheke abantwana babo ngathola abanye abantwana bakhona bahleli nabogogo. Uboshiwe lo muntu ushiye umntwana kugogo futhi. Ngase ngiqala ke ukuvula i-soup kitchen. Ngaqala ukupheka, ngaqala nje ukupheka, mangiqala ukupheka bogogo baqala ukuza ngaphekela nabantu abasestradeni. Ngiphekela abantu abasestradeni bayi 500 and something, abogogo bayi 87. Kuphekwa every day la ekhaya.
Manje imali yokupheka ukudla konke lokho ukuthatha ngapi Manxuma?
Ngine sponsor SE1 SMEs on Wheels, yibo abanginikeza ke imali every month. Imali yakho na is not enough ngoba ibhodo engiliphekayo ngisebenzisa ama 50 kg ayi 5 a month. Then ke bese ngipheka ke amakhabishi, ngithenga amakhabishi, ngithenga lokho. Abogogo ke ngase ngibafundisa umsebenzi wezandla, benza imisebenzi eminingi, bathunga amabhegi, bathunga ama keyholder, bathunga ama cushion, bathunga ama wonder bed, bathunga yonke into, bathengise nabo bazithengisele bakwazi ukuthola imali zokuthi bathenge isinkwa sokukherisa abantwana. But every day bala ekhaya bayasebenza bayathunga.
Kunzima kanganani ukuba labantu bonke labo abangani bafisa ukuba loncedo njalo sebezisebenza abanye bangkhona?
Kunzima kakhulu ngoba bakhona abanye kusesenzima kakhulu. Abanye bakhona uthola ukuthi bathelelwa nazindawo, kufanele ngiba accommodate kuleli khaya lami bahlale. Ngikhuluma nje manje ngine couple, indoda nonkosikazi nomntwana abahlele umkhukhu abahlala la ekhaya, sebena 1 month be la ekhaya. Ngikhuluma nje manje i-weekend yonke le bengipheka, ngiphekela laba abahlelwe ibhilidi ngase John Foster phansi kwe-police station, kwashela abantwana abayithunga phakathi kwebhilidi lelo. Umama nobaba naye basahleli lapho, abantwana bashele ngaphakathi. Bengiphaka every day ntambama ngiphekela labo bantu, ngihambisa ukudla lapho.
Ye, abafisa ukuthi bekuncede akusinike inombolo yakho sizwe ukuthi ungathini, uyiphinde futhi ikhuluma inamba.
Inamba yami is 081-004-2199. Eyinye eye-project inamba is 060-954-4393.
Lo ke ngunkosazana Sikhanyiso Nxumalo, umqondisi wenhlanganiso ye-Meals on Wheels. Ubekhuluma lo Gibbs Dube we Studio 7 eseJohannesburg kule South Africa. Ku-Live Talk namhlanje uhlelo Diaspora Forum sikhangela isinqumo esethulwe ngumthethwandaba waphezulu o-High Court wase-Pretoria kwele South Africa sokulaya uhulumende walelo lizwe ukubana engagxotshi abalengwalo ezeZimbabwe exemption permits. Ubonike isikhathi sethu kasavuma ukubana siqhubekele phambili silokhu esikulolu hlelo, kodwa singekehlukani izihlobo othi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. Umthethwandaba we-Pretoria High Court kwele South Africa usulahle isinqumo sikahulumende walelo lizwe sokumisa ukusebenza kwengwalo ezeZimbabwe exemption permits. Abakumabhizimusi amancane laphakathi namhlanje bamanyanela amazwe omhlaba ukunanza ilanga ele International Day of Micro Small to Medium Enterprises. Izakhamizi zase-Lower Gweru esabelweni senkabazwe zikhala ngokuthi zibhekane lendlala enkulu kulandela ukuma kohlelo lokwabelwa kokudla kwabaswelayo. silugqiba ke lapha ohlelo lwethu lalamhlanje. Olivalelisayo nguPraxedes Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.